Manira kanaka vatereri, sema zvendo ose panguva dzino yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Tichiri kutaura pamusoro pevaprofita kuti tiudzwe kuti vanombove vanhu vakadini uye vanosarudzwa nani. Svondo rino tashanyirwa namufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt. Paul's Mudunhu reMinnesota. Tikavakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinombonzi chiprofita.
Handinoziva chinonzi chiprofita. Kureva muromo waJehovha, watinoti spokesperson waMwari, ndiye watinotaura iyeye kuti munhu anonzwa kutaura kwaMwari achisvitsa kuvanhu panguva nemanzwiro ari unique akasiyana nemanzwiro ose atinoita dzimweni dzenguva savanhu. Ndiye muprofita iyeye, ndiye munhu watinoti muprofita. Munhu anonzwa manzwi nemanzwiro akasiyana dzimwe nguva kunyange nesu vanhu vanonamata, iye ane mamwe manzwiro aanoita.
Zvinouya sei kuti munhu ava muprofita?
Kuva muprofita chekutanga ningangoti shoko raMwari rinotidzidzisa. Chinhu chekutanga, muprofita munhu akagamuchira Mwari naKristu mumwoyo make, akabva agamuchira chinonzi Mweya Mutsvene paupenyu hwake. Saka agamuchira chipo chaMweya Mutsvene ndo chinozori nebasa manje. Chipo chaMweya Mutsvene chiya chinozotishandisa tirimo muchechi muungano muya, umwe neumwe nenzira yakasiyana-siyana. Sekureva kunoita soko raMwari kana tichinge tiriverenga rinotidzidzisa kuti maKristu muviri mumwe chete, mwiri waKristu muviri mumwe chete, vaKorinte vekutanga 12:28. Asi vakapiwa mabasa akasiyana-siyana muchechi. Vamwe vakaitwa maprofita, vamwe vakaitwa maapostora, vamwe vakaitwa vadzidzisi, vamwe vakaita vashandi veminana, vamwe vakaitwa vashandi vekuporesa, vamwe vakaitwa vashandi vanobatsira, vamwe vakaita vanotungamirira machechi, vamwe vakapiwa ndimi dzakasiyana-siyana. Zvipo zvatakapiwa naMwari kuburikidza naMweya Mutsvene, asi zvakasiyana-siyana.
Kana muprofita pane zvaataura nhasi akazodzoka mangwana achiti aiwa zvandaedza kukudza inde izvi, muprofita anogona kuchinja here zvaanenge ataurira vanhu?
Maita henawande ndo pane nyaya yedu hombe ipapa. Chekutanga chinotipa kuti titi munhu muprofita kuona zvaakataura zvichiitika, ndo chekutanga ichocho. Evidence ndo inozotipa kuti titi munhu muprofita zvechokwadi. Pasina izvozvo hausi muprofita. Ndo muprofita kutaura zvinhu zvinodi zvinoitika. Nekuda kwekuti chiprofita chakanyorwa even musoko raMwari chaimo chaimo. Tikaverenga musoko raMwari rinotaura kuti nzverai Mweya, chenjerai vaprofita venhema. Tinovachenjera seMateo 7:15 inoti chenjerai vaprofita venhema. Isoko raMwari riri kutaura kwati chenjerai vaprofita venhema. Saka nachine chinzi vaprofita venhema kureva kuti kune vechokwadi, kune vasiri vechokwadi. Saka soko raMwari zviro kwazvo rinotidzidzisa kuti kune vanazvo zvipo izvozvo, asiwo kune vanogona kuti tinazvo asiwo vasina zvipo izvozvo.
Vaya vanomuka vachiti pane zvavakarota zvichaitika, tingavati vaprofita here?
Chandinoda kutaura ndechekuti soko raMwari mubhuku yaJoero chapter 2:8 rinotaura richiti namazuva ekupedzisira ndichadurura zvemweya wangu pamusoro penyama yose. Vatana vacharota hope. Kureva kuti hope zvinogona zviro kwazvo kurotwa, uye kuti Mwari anotaurawo zvakare kuburikidza nemuhope. Asi ndataura kudaro, pane kurota kwakasiyana-siyana. Pane kurota kwezvawaswera uchifunga, pane kurota kunozoitika munguva yekunge warara inonzi playback. Zvinhu zviya zvawaswera uchiita kana kuti zvawaswera uchifunga zvinenge zvapinda muyama tinoti musubconscious mind yako kana warara, zvinogona kuzouya zvinhu zvokuhope. Kwozoti kune kurota kwekuratidzwa zvinhu nedenga. Vanhu vaMwari vazhinji mubhaibheri soko raMwari vairota hope kwazvo, asi hope dzacho dzinoda kungwarirwa. kuti uzive nekuda kwekuti hope dzinogona kubva kuna Mwari, hope dzinobvana kubva kuna Satani, uye kuti nyaya yehope iyoyi kana dai tikatarisa musoko raMwari, kune murume anonzi Josefa akatotumidzwa zita rekuti muroti nekuda kwekuti airota hope. Vana Nebhukadhinezza madzimambo vaitozotsvaga vanodudzira hope kureva kuti Mwari ano dzimwe nguva haagoni kutaura nesu during the day zuva rose nekuda kuti tinenge tiri so busy. Saka Mwari anomirira nguva iyaya yatinodzikama pamberi pake tarara, hauchina chauchafunga, hapana chauchiri kuita, ndonguvawo Mwari anoshanya iyoyo kuziva kuti pfungwa dzako dziri pamwe chete, ochikupa yambiro kuti mangwana zvinhu zvichida kudai kana kuti pane zvinhu zvinoda kuzodai. Kana ukaona zvichidaro uye uchiti ukataura zvinhu izvozvo zvinozonikwa zvichiitika, kureva kuti unacho chipo chacho chokurota hope, asi hadzisi dzese hope dzinobva kuna Mwari.
Saka tingati vaprofita vatendi, kune vaprofita vari kunze kwechitendero here?
Kana ndichida kuti muprofita, inini mazira angu Bhaibheri soko raMwari muOld Testament izwire kuti muprofita rinotaurwa 300 times kana chiverenga Bhaibheri soko raMwari. MuOld Testament rinotaurwa 300 times, muNew Testament rinotaurwa 125 times. Kana vachitaura nyaya vanonzi vaprofetes, vaprofita vechikadzi kuOld Testament 6 times, kuNew Testament kaviri. Munhu anonzi muprofita maringe nebhaibheri sekuziva kwangu kwandinoita inini, munhu akagamuchira soko raMwari rinotaura mubhuku raRoma chapter 8 verse 12 kuti kune ava vose vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Saka kana wakapiwa simba kune vanhu vaMwari, asi kune vana vaMwari zvinotori nemacategories zvakatosiyana. Mwari ndiyo munhu wese, munhu wese munhu waMwari, asi kana wamugamuchira unenge wabva mukungova munhu waakupinda mufamily, mumba wagamuchirwa, uri mwana aunzwa mumhuri. Saka waakukwanisa kuinjuya mabenefits nekukwanisa kuita zvinoda kuitwa, zvipo zvinopiwa mumhuri waakukwanisa kupiwa uchifunctionawo uchishandisa zvipo izvozvo. Saka kana wazovewo manje mumba yaMwari imomo, mune anonzi mweya mutsvene waunogashira. Mweya mutsvene mweya kureva kuti kune mweya yakasiyana siyana, but kune anonzi mweya mutsvene ndiye wevaya vakagamuchira Kristu, vakamisa mwoyo mavo, vanozvidaidzira vachizviti maKristu. Saka uyo mweya unoshanda mukingdom, muumambo hwechiedza. Asiwo kune mweya yakasiyana siyana inoshandawo isiriwo yechitendero ichiri yechiKristu, iri munyika yerima. Saka mweya wokuprofita watinoziva unoshandiswa nezvipo zvinobva kuna iye mweya mutsvene ndezvevatendi. Kana munhu asiri mutendi, taakuchienda pasoko raMwari riya rinotaura richiti Jeremiah 14 verse 14 rinoti vaprofita vari kuprofita nhema, handina kumbovatuma. Zviri mubhaibheri izvo zvandiri kutaura. Vechirungu rinoti the prophets prophesying lies in my name, the Lord replied, I did not send them or appoint them or speak to them. They are prophesying to you a false vision, a worthless divination, the futility and delusion of their minds. Kureva kuti kune mweyawo inokwanisa kumira samaprofita asi isina kubva kuna Mwari.
Ivo vaprofita vanogadzwa here, uye vanogadzwa nani kana vachigadzwa?
Sekutsanangura kwandaita kuti munhu anenge agamuchira Kristu agamuchira mweya mutsvene, Mwari ndivo vanosarudza. Tikaverenga soko raMwari muna vaKorinde vekutanga chapter 12 verse 28 inoti Mwari vakanongedzera, rinoti Mwari ndivo vanonongedzera kukereke kuti vamwe vave avaapostora, vamwe vave vaprofita, vamwe vave vadzidzisi, vamwe vaite mabasa eminana, vamwe vaite zvipo zvekuporesa, vamwe zvekutungamirira nezvekubatsira nezvimwe zvakadaro zvakadaro, kududzira ndingini nekudzidziswa yatinoti word of knowledge. Zvinhu izvi zvinopiwa naJehovha kuburikidza naMweya Mutsvene. Chiri chikonzero chekuti zvibatsire chechi, zvivandudze. Muna vaKorinde yokutanga yava chapter 12 mukaramba muchiverenga kusvika pavhesi ya 11 inotaura kuti zvipo izvi zvinopiwa naMweya Mutsvene hazvidzi zvipo zvedu, ndosaka kune vamwe vanogona kungova munhu anogona kupiwa soko samufundisi ndakamira pamberi pechechi ndichiparidza Mwari anogona kungondivhurawo madziso ndongoona zvandofanha kuona ndotaura hazvireve kuti ndamuprofita izvozvo Mwari vanogona kungotiwo dzimwe nguva ndichinamatira kana ndichikansela munhu ndichimubatsira vongondipa mamwe masoko ekuti munhu anotovhunduka kuti komazviziva sei ndapiwa inonzi word of knowledge hazvireve kuti ndamuprofita ndangotenderwa namwari iye anopa mweya mutsvene kuti ndiite basa rake semudziyo panguva iyoyo asi kune vakatosarudzwa kwazvo vakapiwa chiri chipo chouprofita kureva kuti pane mutsau pakati pemunhu anongokwanisawo kududzira kana mwari vakupa samweya mutsvene anengafambe ndizvirova dundundu kuti ndiri muprofita asi kune anenge akachipiwa iye pachake anenge ava ndiye ava chiprofita chacho
Pastor Makai nekuwanda kwaita vaprofita mazuva ano muprofita wechokwadi tinomuziva sei
vawande muprofita wechokwadi tinomuziva chokutanga nekunongedzera vanhu kumuridzwe chipo kana uri muprofita wechokwadi haugoni kuti ini ndini pano unonongedzera vanhu kuna iye muridzi wechipo ndochekutanga ichocho kuti muridzi wemashoko hausiriwe chechipiri chiprofita chinoitwa kuti mweya wamwari here kana kuti mweya usiri wamwari kunonzi kuita test chino ukaverenga una vakorinde rekutanga chapter 14 verse 29 inotaura ichiti let two or three vanhu vairi kana vatatu vaprofita asi tenderai vamwe kuti vaite inonzi evaluate what is said nechirungu rinoti let two or three people prophesy and let others evaluate or weigh or discern chavataura kuti munhu wemuprofita here saka ndochechipiri chekuti mweya unofanira kunzverwa kana muprofita achinge ataura mabhuku Thessalonians chapter 5 verse 20 kusvika pa21 inotidzidzisa kuti hatifanhi kuzvidza zvipo asi kana tisingafanhi kuzvidza chipo cheuprofita tinofanha kuchitesta tinotesta tine mweya mutsvene matiri sevatendi munhu wese akagamuchira mweya mutsvene unotozvinzwa mukati mako kuti izvizvi zvasiya izvi tinotenderwa nebhaibheri soko ramwari kutesta mweya kunzvera nekuti iriko mweya yamwari asi iriko isiri mweya yamwari zvechokwadi iriko yakatosiyana bhaibheri haraizotaura kudaro kuti nzverai mweya iyo richiziva kuti hakuna vanyengeri handiti pandatanga kutaura ndati bhaibheri rataura richiti beware of false prophets they come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves zvino kushoko ramwari Mateo 7 verse 15 riri kutipa yambiro yekuti kune vaprofita vechokwadi nerekunyeba asi tinotonzvera kana tina imweya mutsvene hatingogamuchira tinonzvera mweya kuti tizive kuti chiprofita ichi ndechechokwadi here kana kuti hachisi chechokwadi
sekubvunza kwandanga ndaita neuwandu hwevaprofita makristu vanozvitarisa sei vanozvibata sei vanoita sei
dambudziko ratinaro nemakristu zuva ranhasi ino nderekuti chekutanga isu pachedu makristu hatinzveri soko ramwari tinomirira kuzonzvera soko ramwari taparidzwa namufundisi tinoenda kunoparidzwa kuchechi tine usimbo hwekuverenga soko ramwari nekuti soko ramwari rinonyatsokutidzidzisa kuti chii chinonzi chiprofita ende rinotipa warning yakazara ukaverenga musoko ramwari kunew testament kuold testament kwakazara warning yekuti nemazuva ekupedzisira vachauya vaprofita nenhema vachakudzai kuti jesu ari pano asi tobva ratotaura kuti musamhanye muchiendako ibvai maziva kana ndakuuya obva atiudza chiprofita chechokwadi kuti chakaita sei saka dambudziko ratinaro sechechi chokutanga hatidi kuverenga soko ramwari tinoda kuverenga soko ramwari tinoda kuparidzirwa namufundisi taakuchechi soko ramwari rinoda munhu anonzvera rinoda vanhu vanogara pasi vachinyatsa kudzeya soko ramwari chechipiri hatichazivi kunzwa kumweya wokunzvera mweya wekunzvera muchechi amuchina ndodambudziko raitika takungomirira kuprofitwa nekudzwa zvatinoziva vana vaisraeri vakanga vachiudzwa asi vakanga vakakare vainawo mweya wokunzwisisa kuti pano ndi Jehovha ari kutaura here kana kuti havasiriwo.
Kumirira kuprofitwa kwakaipa here Pastor Makai?
Dambudziko riripo nderekuti chiprofita chinombonge kana mukaverenga chiprofita chiri mubhaibheri soko ramwari chatinodzidziswa kunguva panguva yevana vaIsraeri. Panotori nemutsao mukatarisa zviri kuitika mazuva ano nezvakanga zvichiitika kare kare, munoona kuti chiprofita chemunguva yemuOld Testament vaprofita vakanga varipo vaya vaya vakanga vari vanhu vaitotumwa nesoko rekunoedza rekunosumudzira kana rekugadzirisa zvinhu kana kuburitsa zvivi pachena kana kutaura zvichaitika mangwana kana kunyaradza kana kutaura chizaruko chekuti muchazoenda muutapwa zvinhu zvichazodai ende zvichiitika vanhu vachizviona. Saka dambudziko rapo rinenge rekuti munhu wese anoenda kuchechi achinomirira muprofita kuti handiprofiti hazvina kuipa, but atingaende kuchechi kunomirira kuprofita kwa tinaye mweya mutsvene, basa rake nderei masisi, anofanirwa kutiratidza zvinhu. Mweya Mwari, soko ramwari rinotaura kuti Mwari haasi mutsauri wevanhu, kureva kuti hazvina basa kuti uri ani iwo kana mata Mwari anokuratidza. Hongu handirambi kuti kune zvimwewo zvinodawo kuti Mwari varakidze umwe munhu, asi kazhinji kacho tose makristu tinaye mweya mutsvene ende Mwari vanoda kuti vatiratidze zvinhu iyesu pachedu tisingamhanyi kurarama upenyu hwekuti tinongogara takamirira muprofita kwete.
Tinotenda mufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's kuMinnesota. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinoti vainesu zvekare svondo rinouya, apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.